Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 Nyamabvuvhu 2023, zuva resarudzo muZimbabwe. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi tinotarisa zvesarudzo dziri kuitwa nhasi munyika. Vachavhota kekutanga nhasi vanotarisira kuti sarudzo dzanhasi dzichaitwa murunyararo. Vechidiki vekumaruwa vanofara kuti vari kuvhota zvakanaka, vachitarisira kuti zvose zvichaitwa murunyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vavhoti vekutanga vanoti vanotarisira kuti sarudzo dzanhasi dzichaitwa murunyararo uye kuti zvido zvevanhu zviremekedzwe, nyanzvi dzichikurudzirawo kuti vavhoti vatakure zvitupa kana mapasipoti kunovhota. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ivo vari kuvhota kekutanga vari kutiwo kudini zvesarudzo iyi. Studio 7 yabata vawatmo makokova vati vane mufaro mukuru kuve vachinoshandisa kodzero yavo yekuvhota.
Kuda kuexercise my right nekudecidawo kuti which government inofanira kunditonga. Zvandinoda inini because ndinofanira kuona papa manifesto avo for the first time ndichiparticipate, so ndirikunzwa kufara zvakanyanya.
Izvi zvatsinirwawo navatafadzwa Mafunga avo vati vari kutarisira sarudzo dzine runyararo raro uye kuti zvido zvevavhoti zviremekedzwe.
Tine tarisiro yekuti sarudzo dzamangwana dzichange dzichienda kumberi murunyararo pasina kunetsana kuzhinji. Tine tarisirowo zvakare yekuti vachange vachimaneja maelections veZimbabwe Electoral Commission vacharespekta kana kuti vachachengetedza sarudzo dzinenge dzaitwa nevanhu tiratidzawo zvinenge zviripo pachina pajekere zvisina kupokana kupikisana kana kumanikidzana.
Muzvare Rudo Mahembe avo vaimbova kunze kwenyika uye vachivhotawo kekutanga mangwana musarudzo dzeZimbabwe vati vari kunovhotera kuzaka.
Chinganyakundinangazi kuti ndiri kuvhota kuti ndinozvandinotarisira kuti zvive zvinoitika munyika mangu ndakwanisa kuzviti zvibudise nekuda kwevhoti yangu uye ikodzero dzangu dzekuvhota. Saka ndiri kushandisa futi kodzero dzangu kuti ndivhote. Ndakatarisira kuti vhoti richabudirira munyararo uye zvinhu zvose zvichafamba sekuruka zvakaita pasina kumhirishonga kana kubirirana.
Muzvare Delight Chabata vatiwo vari kufara kunosarudza vatungamiriri vavanoda asi vachiti shuviro yavo ndeyekuti vanosarudzwa vateerere zvinotaurwa nevavhoti.
Munhu anenge asarudzwa anenge atendwa kuti ange achizotungamira achizonge achizomiririra vanhu ange achinzwawo mazwi evanhu achigamuchira zvichemo zvevanhu.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vavhoti vanofanirwa kutevedzera zvinotevera.
Kurudziro yedu ndeyekuti ngavafambe nemapepa anokodzera kuti vange vachivhota. Mapepa pasipoti yake iri valid kana kuti chitupa chake chiri valid. Ngaasaenda akabata driver's license aishandi. Pachitupa panodiwa chitupa cherata, chitupa cheplastic kana chebepa chine mufananidzo wake. Ajasi anogona kusangana nemaqueue, ngaangoramba vari muqueue imomo.
Mukuru weproject Vote 263 vaYangasan Matete vakurudzira vavhoti vane nhare mbozha kuti vagare vatarisa nzvimbo dzavanofanira kuvhotera.
Kurudzira kuti izvinezvi zvazvara nhasi kuti mangwana ingaicheka masenyu tariba politician abe sasa kuti estatu 5-6 hash inosanzwa nezeki minge pamufa unge mchifotera muri musata mzika
nyanjizi za kurudzira omadzimai achanovhota kuti vasaisa mushonga wenzara kana kuva nenzara dzisiri dzavo. Sangano rinoona nezvetsarudzo reZimbabwe Electoral Commission rakazivisa kuti vavhoti vakanyoresa kuvhota musarudzo dzamangwana mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi maviri nevatatu nemazana mashanu negumi nemumwe kana kuti 6,623,511. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuzeki kuti vavhoti vari kuvhota kekutanga vangani sezvo tatadza kubata mutevedzeri wasachigaro wekomishini iyi uye vakafanobatawo chigaro chemutauriri varodney kiwa. Ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Vechidiki vari kukurudzira kugamuchira zvichabuda musarudzo dziri kuitwa nhasi kunyangwe vavari kuvhotera vakasabudirira. Tobias Mujingwa anotipa nyaya inotevera.
Chidiki ava vanosanganisira vemapato ezvematongerwo enyika vanoti chishuviro chavo ndechekuti sarudzo dziitwe murunyararo uye pasave nekudeuka kweropa mushure mekuturwa kwevachakunda musarudzo sezvakaitika mugore ra2018. Mumwe wechidiki anotsigira bato reCCC Vuso Mhlanga anoti kunyange achagamuchira zvichabuda musarudzo anovimba kuti bato rake richakunda.
Zvinenge zvabuda musarudzo ndichakwanisa hangu kuzvitambira, asi pane zvindinenge ndakatarisirwa kuti zvindo zvinofanira kunge zvichibuda musarudzo nenhayo yekuti semunhu akaenda kuchikoro anotasoti kana achinge abva kuyunivhesiti anoonawo basa, anoonawo basa kuti azviriritire nekuzviriritira mhuri yake. Ndine zvakando zvinenge ndakatarisira mukati meupenyu plus nemhuri yandogarawo nayo, asi zvisine hazvo zvinenge zvangobuda musarudzo ndizvo ndichangotambirawo ndine ndisina simbawo pamusoro pazvo izvozvo. Ndinongotiwo kunenge vasarudzwa vacho ngavarangarirwe kuti kune vechidiki vanotarisira kubva kwavari.
Mumwe wevari kuda kukwikwidza kuita kanzura wemugweru Muzvare Rosemary Murwisi veZANUPF vanoti hazvigoni kuti bato ravo rikundwe musarudzo dziri kuuya.
Hazvekukundwa zvanhore tichikundwa because we campaign takakampena zvine musindo, saka zvekukundwa hatina zvimwe kukundwa. Sevanhu veMidland isusu tinoona zvakanaka zvakaitwa napuresident wedu and tinofara nazvo zvikuru because madevelopment and empowerment ari kudetsera and kusimudzira vanhukadzi vese rine vaugenda zvevanhu vakawanda mudare.
Mumwewo wechidiki anoti ari kuvhota mangwana ndiva Vincent Kashiri vemuHarare, avo vanoti vechidiki vanofanira kungogamuchira zvichabuda musarudzo kuitira kuchengetedza upenyu hwavo.
After my elections, life goes on. And chero anenge apinda is youth, we should know kuti sisu we have a longer life to live than vakuru. Saka ukada kuzodira kuzvibongo izvozvo kana kwaita zvenharo, unogona kungogurira upenyu hwako panzira. Saka chakakosha kungoaccepta, dinoaccepta, woita zviripo, tikutsvaga zvakatongwa vhangwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe Electoral Commission ine chitsvambe chekuita basa nemazvo kuitira kuti mhirizhonga yakaitika muna 2018 isaitike zvekare gore rino.
Chekutanga, vanhu ngavadzidziswe ugaro hwakanaka vagogashirana ende vagodzidziswa kuti pane vachakundwa, pane vachabudirira. Chechipiri, takatangana nezeki, zeki ngaite basa rayo nemazvo nekuti mukarangarira imimi 2018 pakazoita mhirizhonga iya marizautsi akanga buda akachinjwa kanokwana kuita katatu. Saka zvakakonzeresa kuti vanhu vafunge kuti apa panenge pari kuitwa zvitsveta, panenge pari kuitwa zvekubirirwa. Saka vachidiki vakabva vagumbuka vakapinda mastreet, takazoona mauto achibuda achiuraya vanhu, chinova chiitiko chinosuwisa.
Hatina kukwanisa kunzwa vezek sezvo vatauriri vekomisheni iyi amai Priscilla Chigumba vaRodney Kiwa uye navautoile Slaikwana vanga vasiri kubatika pambozhanare dzavo, asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa agadzirira chose kuchengetedza runyararo munyika nguva ino yesarudzo. Wechidiki anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira amai Fabialis Mwedzi vakurudzirawo vechidiki kuti vagutsikane nezvichabuda musarudzo kunyange zvikange zvisiri izvo zvavanenge vachitarisira.
Vechidiki vakakwanisa kutambira zvichabuda musarudzo, nyika yedu inoramba iri peaceful. Tinoda isusu peace munyika kuti develop.
A apo sarudzo dzemuchungamiri wenyika vamiriri veparamende pamwe nemakanzura dziri kuitwa nhasi munyika yose mumwe wevechidiki vaashangwenya vekuchitekete mudunhu regokwe kabuyani vanoti vari kufara kuti vari kuvhota kepiri nhasi mushure mekunge vakavhota kekutanga musarudzo dza2018 vangwenya vanoti vari kufadzwa nekugadzirira nigadziriro yavaona yaitwa nezimbabwe electoral commission mudunhu mavo kusvika pakupera kwezuva nezuro vachiti zvose zvinodiwa patsarudzo zvakange zvaunganidzwa munzvimbo dzichange dzichivhoterwa vanotiwo vashandi vachavhotesa vave munzvimbo zvimwe chete nemabhokisi ekuvhotera pamwe nezvimwe zvose zvinotarisirwa vangwenya vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vari kukurudzira vechidiki kuti vabude nouwandu hwavo vachiti remangwana ravo rinobva mune zvichabuda musarudzo idzodzi
ayo atari zvino mukoma tirikuona vheki yagadzirira nekuti tirikuona matende apichiwa vanhu vavapo mapolisi officers avapo mapresiding officers avapo saka tirikuona senge vheki unenge agadzirira
imi muri mudunhu regokwe kabuyuni inzvimbo dzatinombonzwa dzinomboita nyaya dzemhirizhonga kwakamira sei kusvika tipinde musarudzo kudai
ya ichokwadi sekutaura kwamuri kuita mhirizhonga kubva atotanga kampeni yedu ndingangoti takasangana nemhirizhonga imwe chete yakaitika kudunhu rinonzi rekwanenyunga kuwadi 29 uko kwakasunga kampeni manager wei rimwe boka necitizens coalition for change akasunga ane mhosva yekuponerwa nzi akambura mapostai saka izvozvi akavharirwa haasati atonga akanyina bhiri yake saka ndo mhirizhonga yatakasangana nayo zvaizvizvi kubve kukabiri kuwadi 29
imi muri umwe wevechidiki vari kuvhota ndekekutanga here aka kuti munge muchivhota
akakaretechipiri muchivhota ndakatanga kuvhota 2018 saka akandinechipiri
muri kunzwa sei kuvhota kechipiri
ndiri kunzwa ndakasununguka especially paelection yegore rino taitoenda tese tevechidiki tosarudza nekuti kuvhota iraiti ikodzero dzedu saka handei tese tinosarudza vatungamiri vatinoda
tichitarisa zvamakavhota tarisiro yamakaita muna 2018 pane shanduko here kubva zvamavhota nezvamuri kutarisira
tikatarisa paelection ya 2018 sekuvhota kwatakaita takavhota tichitarisira zvatinotarisira but zvizhinji zvacho hazvina kumbenge zvakazadzisika saka ndo zvinova zvinotirwadza ndozvekare zvandinoti paelection yegorinei ndinoti kana taenda neuwandu hwedu tinotarisirawo ramangwana rakanaka ramangwana rakajuka tiri tasarudzawo muti vatungamiri vedu vatinoti kana tikatuma tinotarisira kuti vanotiitira zvakanaka nekuti ndivo vatinenge tasarudza isitevechidiki
imi pavane zvakawimbiswa kusarudzo dza 2018 zvii zvamungati mudunhu menyu makaona budiriro
zvaizvozvi mukoma handingakurevere nhema handina budiriro yandati ndaona ukatarisa rodhi chaiyo yegokwe tichitekete zvairi anongova ma40 hozi ukasimuka kunobata rodhi yesimutembo kubva pachitekete kunobata simutembo hazvitofambiki huri vadzedza dzedza ukabvapo uchienda kunonzi kutaura mwadha kana kuti kutikwiti hakutofambiki anongova makomba kubva pane mbudzi yapachona rodhi yakafa zvekuti tinotomboita pamwe mwedzi nechekanguva yezvizapa kubreki tisina mari kucbzeti vashandi vakamirira mari dzavo but pasina chiri kubuda saka hazvinhu zvinotirwadza zvachose zvikoro zvekunyanya zvikoro zvemumaruva especially pakliniki iri pedzo netikunoku ndeyegavhenmendi saka gavhenmendi ikoko hakuna mishonga saka ii takatoita zvaizvozvi isiwo mabasa pane inonzisemwa maini mudunhu mandiri hapana yakavharwa hanene yavanotari yavharwa maini iyoyo saka ndopataitesirawo kuti sekuvindisa kwavakatiisa kuti vatativhurirawo maini iyoyo otherwise taikwanisawo kubatsirika but hapana isati tabatsirika zvaizvozvi zvikoro zvekumaruva ukatarisa pasireti yachonaka yakadzikira pachikoro chinonzi zomba hai zvese nezomba puraimari yachona hapana kana zviripo yadzikira nemhaka yekuti zvekushandisa chaizvoyazvo hapasina pachikoro
avo vanga vari mumwe wevechidiki ari kutarisira kuvhota kepiri musarudzo dzanhasi vaashangwenya vekuchitekete mudunhu regokwe kabuyani vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 Yave nguva yenyu vatereri yekushitaurira mega zvamunofunga.
Pinde mkumana ka pinde inindi ni mawazi unisi mawazi unisi mawazi nga pinde mkumana pina mbalo mtoksi zote uwisa iksa ako pa uchi triple C latenda pa studio 7
makadini na mkuma kwa tutosha msika kutay before maneru kuendezu kwa magezi kuma box ni mapepa zo lana ele murima tutosha msika kwa magezi aenda telekuno kumash east kuma geta anu indesore hiko
ma sera sema shangwa pani mwe challenge ya chaika kwa mabalifikas kwa mabalifikas edu e presidential au ya aka pintiwa zilekin white ende mafesi aka zima asana kuoni kwa kana asa chanisa aku kia kujo anindebu aka iso mazindebu kita kujiji mjara sakala nunga wasa chanisa face gana chanisa pakanyo kwa mzi triple C uye wazi na kuti president wedu aripa number 2 ni uti wakada usharisa face wacha mshaya kwa zima face kubapa number 1 kushikapa number 3 zima jara zakafana asu kumbone kwa tindie kana kuti asu ehe saka ngati chaya ngati ongororei ipapo kana kansela wedu futi anongori chuma kansela wedu aripa zasi ndiwe number 2 akaitwa mdichi asi ndiwe number 2 asi zviri nani ari kutombonekera pa assembly hapo panana MP hapo ndiwe number 4 asi iro riri kalani ari kunyatsoonekwa MP wedu ari kunyatsoonekwa kuhupshava ari kunyatsoonekwa akabuda saka ngati tangwarirei ipapo ngati tatarisa ifesi ngati tarisei dzita rekati yedu udzai vanhu vedu ipapo panotori chiriki pavakadaro pana president pari chiriki yoti takasatopaongorora pakashata one president ndiye ari kuoneka kunanga ndiye aiso fesi iri kuonekwa yevamwe vese akadzima.
Alo ini ndofunga kuti hurumende imbopawo mutemo wekuti vose vari kuda kuvhoterwa vakatadza kuita zvavanovimbisa ngavasungwe. Ungapawo nemutemo wekuti munhu ngaasungwe muna munangarwa unongotipromisa zvisina basa vakavhoterwa kawena vakatadza kuita zvavanoda zvitoda vasungwe vamboenda kumajeri.
Murisei mustudio 7 mesejini ndoda kumbovaudzawo avo vari kusimuka zvavo vachienda kumavhota setakakundikana zvedu nekuda kwemabasa. Siwa munhu uzvibvunze paunosimuka uchienda kumavhota kuti ndiri kunovhotera munhu ane 80 years kuti arambe ari muhofisi uchisiya munhu ane 45 years handizivi kuti future yako unenge uchida kuti imire sei. Unofanira kuzvibvunza uri mu road client, wozvibvunza uri mulaini, wozvibvunza wakuisa if atende.
Hello Pastor Joseph, Pastor Joseph ni magadi yenyu. Magadi wana mkoma jifungara na mkoma tanonoka. Nindo ipo Dixon Chikara, ndi kuno ku South Africa. Ndurango ta uroma ira nezwa remangwana uko abereki kumusha. Isu zuse wana venyu takundikana kunge tiri iko ikoko. Asi imi ndimi munoziva masituation dzamuri kusangana nawo. Saka tokumbira kuti muvhotere pahurumende inopa usanduko. Hurumende ine zvinhu zvevanhu even isusuwo kuno kuti akutoniita nekuramba tichishandira izvozvo tisingaoni vabereki nemhuri dzedu. Upenyu hwatinotorarama hwakaoma chaiko saka tatopa hope yedu ndaro yedu kuti kumusha ikoko. Ndimi muchakwanisa kuvhoterawo pahurumende inokwanisa kunge ichiisa shanduko ino upenyu kuti isusu tinge tichisenzerawo munyika sevanhu vatirikukurawo vechidiki. Tinotendawo kana mukaisawo audio yangoyi pamberi pevanhu vanhu vakakwanisawo kuinzwawo vachitaurawo nguva ino. Tinotenda zvikuru vana mukoma tanonoka nana mukoma Blessing Zulu.
Vasorase vari mavonera ko ivo idzo nyika dzokunze ko dzinombochemere iko kuti kwanzi dai tando observer maelection okuzimbabwe kuchivanochemera chii? Ko kana wanzi haufaniri kuti observe maelection yedu kuchokurwadza chii? Which means vaine pointi yavo yavanoda, vaine chinangu.
Vale zvino ma vese ma change champion. Haisiri nguva yekuti vazvicha wanda kuti moita muhide. Inguva yekufamba muri muma group. Azvibatsiri kuti tinzwe nhasi kuti pane mumwe munhu agenda achakawanda mudongo. Iwo mabalot papers akatoinda munhu. Akatoinda muma polling station saka uchakawanda zvichi. That means watorasisa zvinhu zvese. Watotirasisa kana uchibuya two hiding waimbobvumirei kuti abalot agent iwo uri so coward like that.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nhasi izuva guru muZimbabwe nekuti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vari kuvhotera mutungamiri wavanoda pamwe nenhengo dzeparamende nemakanzura avo. Hurumende yakatara kuti zuva ranhasi harisi zuva rekuenda kumabasa kana kuti iholiday, ichiti izuva rekupa vanhu nguva yekuvhota. Regai tinzwe kubva kumutori wenhau weStudio 7 Rutendo Mawere ari pane imwe nzvimbo yekuvhotera muHarare. Rutendo, uri papi uye pane zviri kuitika here?
Waita basa tanonoka wande. Ndiri paGirls High School. Pane mutsetse pari zvino wekuti vanhu vamirire kuvhota, asi kuvhota kunotanda na7 mangwanani, saka gedhe repachikoro iri harisati ravhurwa kuti vavhoti vapinde mukati. Asi patova mumwe mutsetse wakati rebei vanhu vakamirira kuvhota. Tabvumidzwa zvedu kupinda sevatori venhau. Pane mapolling station matatu but ose ari pasi peGirls High School, saka vanhu vachange vachivhota zvichienderana nese inemu yako. Saka pane polling station A, polling station B ne polling station C.
Sokuona kwako, vanhu vanofungei pamusoro pesarudzo idzi? Chii chawakaona mumazuva mashoma apfuura aya takamirira zuva ranhasi?
Ndoona sekuti bhendoguno vanhu vane chidikwa-dikwa chekuva vachivhota vachisarudza vatungamiriri vavanoda, kusanganisira mutungamiriri wenyika, kusanganisira achavamiririra mudare reNational House of Assembly, uyezve zvichazobudawo mavhotero avo nepamasenata, uye zvakare kusarudza mutungamiriri kana kuti watingati kansera. Saka ndikuona sekuti kumukira kwaita vanhu vachiuya kumutsetse chiratidziro chekuti vanhu vane chido chekuva vachivhota kana kuti vachiita kodzero yavo yekuvhota, uye zvakare kusarudza vatungamiriri vavanoda. Kunyange zvazvo iri holiday, vanhu vakawanda vachitarisirwa kunge vasiri kumabasa zuva ranhasi. Nyaya yekuti vanhu vamukira rungwanangwanani mapolling stations asati avhurwa zvinoratidza kuti vanhu vakagara vatogadzirisa nyaya yekuvhota mangwananano.
Rutende, mumazuva apfuura mashoma aya tanga tichinzwa pamusoro pezvekurohwa kwevanhu nezvimwe zvakadaro mhirizhonga. Unoona sokuti izvi zvose izvi pane zvazvakaita here kuvanhu? Pane vanhu vakatya here kuti havachaenda kunovhota nokuti papachiita mhirizhonga, vamwe vachirohwa uko neuko? Vanhu vakazvitora sei, vari kuzvitora sei? Vanotya here kuenda kunovhota?
Ndoona tanonoka sekuti zvinosiyana nenzvimbo. Munzvimbo yandiri mukati meHarare, mudhorobha reHarare, umo munofungidzirwa kuti mune vanhu vasingachatyi kuratidza kuti vanoda kuvhoterani. Asi ndoonawo sekuti kumaruwa, nekuti tine zvimwe zvatiri kunzwawo kumaruwa zvekuti vanhu vari kutyichidzirwa kuri kunzi 300 meters away from the polling station, pachange pakagara vanhu vanenge vachinyora mazita kuti apinda ndiani. Uye zvakare kune dzimwe nzvimbo ndaiudzwawo nehanzvadzi yangu ari kumasvingo achinditaurira kuti kwaanogara vakanzi vanofanirwa kunyoresa mazita kuna sabhuku, uye zvakare vachabuda pamwe chete nasabhuku. Asi muguta rino reHarare tanonoka, rega nditi vanhu havasi kuratidza kutya. Uye zvakare pandatenderera panzvimbo yeGirls High hapana wandiri kuona kuti ari kunyora mazita evanhu vari kuuya kuzovhota kana kuti ari kukanganisa kuvhota vanhu vakazvimiriria vachiratidza kuti hapana chavari kutya.
Wataura nenyaya yevanhu vakamira pamagedhe vachinyora mazita evanhu, zvinozikanwa here, wavonawo here kuti vanhu ava vangava vanhu vekupi, vangava vanhu vezanupf kana kuti vanhu vetriplec, vanhu vei ava vauri kutaura Rutendo?
Vanhu vaita uko kuti vatange vakamira vachinyora mazita vanonzi vanhu vebato kana kuti sangano rinodyisana nebato rezanupf rinonzi Forever Associates of Zimbabwe. But panguva dzino hapana chandati ndaona papolice station yandiri chekuti ndingati vanhu ivavo vari pedyo kana kuti vari kure. Asi tichange tichitenderera uzwa ranhasi munzvimbo dzinogara vazhinji, misha inogara vazhinji, kuti tione kuti izvi ndizvo zviri kuitika here zvechokwadi. Asi pari zvino paGirls High School pandiri vanhu vakamira mutsetse, vese vari mutsetse vari kuratidza kuti vanhu vari kuda kuvhota zuva ranhasi.
Ko zvikwata zvekune dzimwe nyika zviri munyika kuzoongorora sarudzo zviri kufamba-famba kwese kwese here, zviri kufamba zvakasununguka here, nekuti takanzwa zvekuti pakaita sokusawirirana nezvimwe zvikwata, vari kufamba sei, vari kuita basa ravakavinga here?
Mukutenderera mandaita tisati tasvika pazuva ranhasi ndakaona kuti maobservancy groups kana kuti vaongorori vesarudzo vari kubva kunyika dzakasiyana siyana vari kutenderera vachiita mabasa avo vakasununguka. Asi pari zvino papolice station yandiri hapana wandati ndaona akapfeka mbatya dzeobservation kana kuti vaongorori vesarudzo. Asi zvinogona tine kudaro nekuti mapolice station haasati avhurwa sezvandataura kuti mapolice station ari kutanga kushanda na7 am.
Hurumende iri kuratidza kutya here, nekuti takavanzwa vamutsvangwa vachiti vanotya kukundwa, iri kuratidza kuti iri kutya here hurumende yezanupf?
Ndofunga izvezvi kuchiri kuseni seni tandodoka kutitaure kuti pane zvichaitika here kana kuti pane kutya kuriko. Asi ndofunga kuti nekufamba kwezuva tichange taakunyatsokuona yatingati pachirungu a clear picture kuti hurumende iri kuzvifambisa sei, iri kutya here, pane zvairi kuitira kutyisidzira vanhu here. Asi pari zvino ndingati kuchi kuseni seni kwekuti titaure izvozvo.
Ndochibvunza pamusoro penyu vatori venhau, muri kuita basa renyu zvakanaka, makasununguka here, ndezvipi zvipingamupinyi zvamasangana nazvo kana kuti zviri kukutadzisai kuita basa ramuri kuita?
Tanonoka semutori wenhau ndingati tiri kuita basa takasununguka. Ini ndingati kubva zvatanga kutsvaga rutsigiro kana vezvematongerwo enyika, mapati zvematongerwo enyika achitsvaga rutsigiro, hapana chipingamupinyi chandingati ndasangana nacho. Zviri kuitika ndezvekuti takapiwa takapiwa mvumo neZimbabwe Electoral Commission, saka tine makadhi anoratidza kuti tiri vatori venhau, uye zvakare pese patiri kusvika tiri kuzviintroduce kana kuti tiri kuzivisa vanenge varipo kuti tiri vatori venhau. Saka kusvika pari zvino ini nedzimwe shamwari dziri pedyo neni hapana dambudziko ratati tasangana naro pati zvino, and tiri kuita basa redu takasununguka. Uye zvakare ndiri kuona kuti kunge gore rino pari zvino zviri nani sevatori venhau, hakuna kunyanyokutya zvakanyanya kuti tingasangana nematambudziko kana tingasangana nekurohwa. Saka ndinoti pari zvino tiri kushanda zvakasununguka uye tiri kukwanisa kuita basa redu nemasho.
Rutendo, ndinotenda zvikuru, umwe wangu, ndinotenda nemashoko awatipa neruzivo rwawatipa. Asi uramba uchiita kubasa, asi unoita basa wakatarisawo sure uchiona kuti kunani kuzokwauri kubva. Ndinotenda chaizvo Rutendo, ndinotenda.
Waita hako tanonoka wani.
Uyo angari Rutendo Mawere, mutori wedu wenhau weStudio 7 ari muHarare neStudio 7.